Good evening, Zimbabwe. This is your Youth Forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington on Tuesday, May the 9th, 2017. I'm your host, Ntungameli Nkomo, and tonight we are talking about schools opening today amid worsening cash shortages. Let's get connected on Facebook at VOA Live Talk or on WhatsApp, and the number is 001-202-465-0318. You can also call in live at the following number. That's 001-202-619-2077. And, of course, we are streaming on our three websites. That's www.voandebele.com, www.voazimbabwe.com, as well as on www.voashona.com. Schools opened across the country today with 25% of teachers in both rural and urban areas failing to go to school because they were not able to get money for travel from banks. That according to the Progressive Teachers Union of Zimbabwe and the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. The unions also say about 50% of pupils failed to show up for class because their parents had not yet paid their school fees. Lichona njani sapholwe Zimbabwe ukudibana kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ke ukuvulwa kwezikolo njengoba nalikwazi ukubana zivuliwe. Lamhlanje siyazi abanye benu likala ngemali yama school fees. Abanye lithi vele kalilayo, abanye bathi lithi ikona kodwa isemabhanga. Udubo lusuke lube ukuthi emabhanga layo imali iyasilela. Ngakho abanye kabenelisanga ukuyithola ke imali yokubhatalela abantu babo. Bekuphithizela ke emadolobheni afana lakoBulawayo, eHarare, eGweru, Kwekwe, kuwo wonke amadolobho elizwe emabhanga, abazali befuna izimali zabo. Kodwa yebo, bakhona abazitholileyo, kodwa abanye bathi cha, sehlulekile ukuzithola. Ngakho asazi ukuthi sizokwenza kanjani babereki. Chirongwa ndechenyu, chirongwa The Connection, nasi tirukurukura nenyaya yekuvura kwezvikoro. Sekuziva kwenyu zvavhurwa nasi paine dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Vamwe venyu vari kuchema chema vari kuti mari hongo dziripo mumabhanga, asi sezo mari ichinesa munyika havana kukwanisa kunge vachiwana mari dzacho dzekubhadharira vana kuzvikoro. Asi vamwe vabereki vari kutiwo mumabhanga acho hatinayo, handitorina kana bhuku rekubhanga, handina kana bank account semubereki, uyezve handitori nayo mari yacho. Saka toda kunzwa kwamuri nhasi kuti zvinhu zvakamira sei. Tanzwa kumasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe nere Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, iro rino mirira varayiridzi vekumareserva, vari kuti varayiridzi vakawanda vanokwana kuita 25% vataza kuuya kuzvikoro nhasi nedambudziko rekushayikwa kwemari. Saka ndonyaya iri muugango nhasi, ndonyaya yatiri kukurukura nezvayo. Iso isikokotela sendaba lamhlanje. And joining me now is Mr. Choose Kasongo, spokesperson for the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Mr. Kasongo, good evening and welcome on Studio 7.
Thank you. I'm fine. Good
yes.
evening to you too.
Thank you so much, and thanks for joining us. Let's dive straight into the matter. Give us a summary of what the situation was like in schools today, particularly in the rural areas where you are.
Okay, thank you. The situation in rural schools is not that okay, given that the students and the teachers defaulted in attending their duty today due to cash crisis being the major reason why they couldn't make it. If the banks can't actually disperse the funds on demand due to the cash crisis that we are facing right now. So as a union, we actually took a swipe and take a snapshot of a research that we made today, and we wanted to actually find out rural schools across Zimbabwe, how was the day? And we actually did a survey of around 42 schools across our 8 rural provinces, and we found out that 82% of the students actually failed to make it to school, actually due to fees, non-payment, and fees challenges and the like.
Aha, asi pazimwe nguva kana zvikoro zvichivhurwa vakasogo varairidzi vanobva vauya nezuva rekutanga here kana kuti vanomboti nonokei vachiri kugadzirisa zvimwe
zvazvinotoita kazhinji ipolisi inotaura kuti iyo varairidzi vanofanira kunge vachinge vachisvika pachikoro musi wechishanu taakuda kunovhura tichiti svondo remangwana tinenge tichivhura zvikoro voita musangano wekutanga temu. Saka zvichibvira ipapo matichaisa anenge apa nzvimbo zvichizotarisirwa kuti musi wechipiri panozovhurwa zvikoro hapana anofanirwa kunge achishayika kunge aripo, nokuti kuvapo musi wechishanu pamusangano wekuvhura zvikoro inotori police provision inozivikanwa nevadzidzisi vese. Saka kuvaona vasiri kuuya kubasa musi wekuvhura wakaita semusi wechipiri wanhasi zvinotoreva kuti panenge paitika zvinhu zvakavaomera zvavanotoziva kuti pamutemo wobasa panenge pakaoma. Asi ndinoda kuti zvinhu zvakamanikidza saizvozvizvi panenge pasina zvokuita, nekuti nyaya yekushayikwa kwemari haisisiri nyaya yekuti tingange tingaita sekuti tiri kuita hondo murima. Tese tikafamba mumaguta tiri kungoona maqu mumabhengi, ende vazhinji vakamira ipapo vadzidzisi, vanhu vakanga vahora mari yavasina kukwanisa kunge vachitora kuburikidza nekushayikwa kwemari mumabhengi.
Aha, thank you Deva Kasongo. Please do stay on the line. Rambai maka muri parunare. Gengi tate ubaba umkandla, that's ubaba utande kuzinti mkandla, an educationist. Baba mkandla ngiyakwamukela kuhlelo ba.
Ngiyabonga ngomo labalaleli.
Ye, akuzitshele khona ngapho egwandu ukubana kumi njani esikolo njengokuzwa kwakho.
Ye, ezikolweni lapha kulobunzima, lezi izikolo eziphakathi komuzi wegwanda lezisemaduzaneni nje, hayi bangabe behambile ababalisi labantwana, kodwa labo abafundisa imiganga emide kusukela egwanda balenkinga ezimangalisayo ngoba imali kayitholakali emabhanga. Njengoba izikolo zivulwa kabadingi imali yokugada kuphela, kodwa badinga le mali yokuthi badubhadubhe okuncinyane okuzabasiza nale. Ngakho-ke kuyahlupha-ke sibili, bangabe behambile abahambileyo, kodwa kumangalisi njengoba sibona imizila ilokhu imide lakhathesi langaselitshonile. Ngibone kwenye ibhanga lapha abantu lokhu bebhalisa inamba sebengabantu abazathatha imali kusasa. Kulobu nzima kakhulukazi sibili, ngoba ngiyabona omunye umzali njalo esiya kwelinye ibhanga ekhala esithi la maphepha ona la ubhadalela abantwana i-school fees abesesilela ukuthi abhadale i-school fees esesaba lokuthi imali yakhona tiza tiza indena kubunye ubunzima bemali lo bokutholakala kwemali lo obukhona uzakwenza amaviki okuqala sibe ezikolweni abelukhuni njalo lo hulumende awunanzelele khona lokhu ababalisi laba bangaze babanike umlando ongabi khona emsebenzini mhla zivulwayo akusimlando wabo ngoba imali vele kayitholakali lanxa ingaba khona emabhanga phela nxa usetshenziswa kuyimitshina lokhu okuthiwa yikuswipe ayizo zonke indawo ezamukela lokhu abantu babefuna ukuthi babe le mali imali ngokwayo umali ziqobo ezandleni ukuthi bahlalise lokhu lalokhuyana kuyakhathaza lapha egwanda lalo udubo lolo yakwezinye indawo lukhona sebenzi njengoba ngisitsho bakhona abanye abangangale emisebenzini ezikolweni zabo ababalisi imali ayikho abantwana abanye abayanga ezikolweni ngoba abazali behlulekile ukubhadala i-school fee.
Mr. Mkandla, often at time the government is accused of neglecting the education sector. Looking at this year's budget presented by Finance Minister Patrick Chinamasa late last year, he allocated slightly above 800 million to the education sector. That's for both primary and secondary education. I believe that was the highest allocation in Mr. Chinamasa's budget. Is that not something positive that clearly shows the government is, doing something despite all the challenges?
Well, anything called the government must justify its existence through some programs expected of them, one of them being presenting or the presentation of a budget. But don't forget that a budget is nothing but a plan, a figure on paper. Then when it comes to implementation, that's where there are challenges. 800 million, in my own view, for the whole teaching service in this country is not enough. Remember again, schools or the means of education is about 10,000 teachers short. And even those that are there, they don't get their pay at the regular times. They have not received their bonus from last year. And what they get is very, very little compared to the cost of living expected of them. Some, as we open schools today, what can one do is $300, $200 if you have to pay school fees for students at a boarding school? How much do you pay if a boarding school fees cost twice as much as what a teacher gets? Is that being positive? I don't know. I think the government is just going through the motion of carrying out government business, and they know it because when it comes to the implementation stage, there is nothing to show for it. There is nothing positive with 800 million unless it can be said that money is there. If it is not there, it's nothing but the pipe dream.
Nxa ngilizwe kuhle baba uMkandla lethi lina kulapha abalisi abafika 10,000 abasilelayo elizweni.
Yebo, sizwa kunjalo.
Qhubekani libambele khonapho baba uMkandla enda also vakasongo rambai muriparunare ke ngithathe umlaleli uOscar Ndlovu edede linjani baba uNdlovu hayi sikhona baba kunjani edede
ngifuna ukukhuluma ngendaba ukuthi amatitsha angahambangi ezikole labantwana.
Usungenile uhlelo qhubeka ba.
Hello. Only I was called clicking, so on average, my teacher will call $400. My telling her that I'm talking about 2018. We could put $100, $50. But I was a few minutes in the room, looking in the line. I was hungry, you can't do school hours. But in the end, I'm a teacher, I can't be. I was a little bit of 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 umuntu ayengabe awazi ukuthi uthilevenisezinto zamasukuhlezaasebenzini sifithwa hayi imali ngoba ngisoli lebhinki ababengahamba kuyavula izikole baye bevekelele ngokuthi sebeenzeka balamali ndebazibeeni.
Aha, abathi i-25% yababalisi kayihambanga esikolo Ndlovu, zinhlanganiso ezimela bona ababalisi bemaphandleni kanye labamadolobheni. Wena ungabe ungumbalisi?
Bathi semaphandleni kwabasebenza laba ababalisi kodwa sikubona khona, sikubona babuyile. Oyabe engabuyanga ngabe bezithi oyabe engelalabali yakhona ebhenki yokuthi ukuthi athenga imali yakhe isebhenki yabeesukuthi baka-10k3k 3400 angayeloku angayithatha kuzekuzisilamntamntaka-9 ethathaithethatha ama-$50 abona angakwanisa ukuyithatha lokuswayiphi igrosari ngekhadi lakhaagade ahambe esikolo.
Hhayi no, siyabonga ngokungena kuhlelo Ndlovu. Aha, lo ngomnumzana Ndlovu ke ufona esedede anzi nabandlovu hayi wa handi zwa tri kuona isusu kuno kudete vabereki varairidzi vakawanda vaenda kuzvikoro. Vakasongo nibodzoka kwamuri pane advert yandaona ndeCBZ vane chimwe chirongwa ndofunga ndechekuswaipa here chekubhadhara nemakadhi ATM card chinonzi CBZ Touch. Advert yacho hanzi pay school fees the smart way. We are pleased to advise that you can now pay your children's school and tertiary fees using any one of the following options. Pay using CBZ Touch. Number two, pay at over 160 CBZ agents nationwide. Number three, pay using POS machines available at schools and tertiary institutions. Number four, pay using your ZIM switch enabled card at any CBZ bank branch. Vakasongo varairidzi hongo muri kuchema nemari uyezve vabereki vari kuchemawo nemari asi maoptions ari kupuwa neCBZ aya ekushandisa kana makadhi eZIM switch CBZ Touch hanzi chero kuzvikoro ikoko pane michina yekuswaipa yekuti vabereki vanouya nemakadhi vobhadhara ikoko zviri kuitika here izvi?
Chinonakidza kana kuti kushamisa ndechekuti nyaya yemakadhi yatichataura nezvayo iyi ine chekuita nekuti munhu anenge aine mari here yaakaisa kubhanga kuti azokwanisa kushandisa zvese zviri kutaurwa nezvazvo. Izvi tiri kutaura nyaya yekumusha panapa. Ndofunga isu tiri muzvikoro zviri kumusha kwekuti zvese zvatinotenga kuno kumusha zvinenge zvichida mari inobatika, kwete kutaura mari ichazowanika. Mubereki ari kuno kuti tiri kutaura mubereki akabva kubasa kare asina kana kuwana mari yepenjeni. Tiri kutaurisa mubereki asina kumbobva akambonoshanda kana kumbe kunhu akazvarirwa muruzevha, haatozivi nezvenyaya dzese izvi. Ende tichitarisa izvo zvikoro izvozvi zvichine zvimwe zvinhu zvatinogona kutenga zvinenge zvichida zvemakadzi achataurwa iwaya, pane zvimwe zvinenge zvichida keshi. Nekuti tichitarisa vanhu vanotitengesera zvinhu muzvikoro vanenge vari kutaura, asi tichitarisa kuti mubereki anokwanisa kana tikanotora chimushina ichocho toya nacho pachikoro chinoshaya anoshandisa, zvimwe mudzidzisi ndiye anga atokwanisa kushandisa mushini iwoyo kubhadharira wake mwana ndokunge ari pachikoro ipapo. Asi kuti chimubereki zviri kutaurwa izvi zvingashandira vabereki vari kumaguta uko vanenge vaine mari dzavanoti dziri mumabhengi dziri kunetsa kubuda, asi vakakwanisirwa kuitirwa zvinhu zvakadai pachikoro zvimwe vanokwanisa kuzviita. Asi titarisa nyaya iyoyi yekuti zvikoro zvinozokwanisa sei kubuditsa mari iyi zvaakuda kuchibhadhara kutenga nekuita zvimwe zvinhu zvinenge chida kuti zviitwe. Kune zvimwe zvinhu zvinoda mari inonzi diki diki, pachirungu vanenge vachiiti peti keshi. Kwoita zvimwe zvinotengwa nemari yakakura ndo zvingangonge zvichida makadhi. But panonzi papeti keshi up panobhadharwa sei? Muzvikoro tinoona tinoshandirwa tinovakirwa zvivakwa nevanhu vemumaruva imomo, tichiedza kusimudzirana pachedu nemari yakabva munzvimbo imomo. kana tochinge tobhadhara munhu iyi tinomubhadhara nenzira ipi toti makazi iwayo tozodi handisi kuona zviri zvinhu zvinotishandira inzira dzinogona nge dzichingotaurwa asi dzinenge dzine vanhu dzakanangana nevanhu vekumaguta chete kuno kumaruwa hatina chati titaona chinogona kutishandira pane izvo zvamataura izvo.
Aha, rambai maka muri parunare vakasongo. Ngipenduke kuwe vavomukandla ke sikhangele udaba a very contentious issue. Udaba lokuthi eZimbabwe kwezemfundo limi ngapi sandukuzwa esikhathini esiningi uhulumende eziqhenya vavomukandla. Hello vavomukandla. I'm sorry, we have lost Ubaba Mkandla there, but we'll try to reconnect with him. Coming back to you, Mr. Kasongo, let's talk about, you know, the contentious issue of Zimbabwe being the most literate country in Africa, or one of the most literate countries in Africa. According to the UNESCO's Institute for Statistics, the literacy rate for people, Zimbabweans, aged 15 and above, according to a survey that was conducted in 2011, is 83.6%. According to these UNESCO statistics, several other sub-Saharan African countries had higher literacy rates than Zimbabwe, including Equatorial Guinea, which had 94.2%, South Africa 93%, Seychelles 91.8%, Gabon 89%. Mauritius 88.8%, Swaziland 87.8%, Burundi 86.9%, Botswana 85.1%. I understand that Mr. Mkandla is back. I will throw this question to him. Babu Mkandla ben siti iskangele tina. Utaba lo kuthi sihlala sisizwa kuthiwa iZimbabwe iye labantu abafunde kakhulu ezwekazi leAfrika ukwedlula bonke. At 83%, according to Institute for Statistics, okuyinhlanganiso ye UNESCO, kodwa njengoba lizwe ngibalisa inhlanganiso le ithi hayi akunjalo, akhona amanye amazwe labantu abafunda ukwedlula abantu beZimbabwe besukela kuzinga le 15 years besiya phezulu. Simi ngapi kuzinga lezemfundo lapha babamkandla?
Ye inkomo labalaleli lolu ludaba oluhluphayo kakhulu ukuthi abavele besemqoka kwezemfundo yabani. Ukuthi iZimbabwe yesemqoka-qoka angikholwa, namuntu ungaba liqiniso kakhulu ngemiki xa sizikhangela kwehla kwalo izinga lezemfundo kuleli lizwe. Xa ingatsho nje ngithi ngomunye omnyaka ngike ngaba eTogo eWest Africa, ngiyakhumbula ngikhangela uluntu ukhuluma ngezemfundo emhlabeni engangikuwo, kwakukhanya amazwe ngibona ngathi iMorocco yiyo eyayiphezulu ngalowo mnyaka. Kukhulunywa ngabantu abafundileyo, yebo abakithi bafundile, kodwa asenze babe semqoka kunabo bonke, ngobana phela imfundo ihambelana lomnotho welizwe. Yebo sasingabe siphezulu, kodwa ukukhithika komnotho welizwe kwalandelwa ikudilika kwezinto eziningi okugoqela lani lakho okufunda. Kanti njalo mapa iba bafundileyo kukhangelwe kusukela ngathi kudala, xa ngisakumbula i-United Nations singathi yayimesha ukuthi abantu bakulongakanani ukuthi bakwazi ukugcala yini amabizo abo. Yebo kambe ngaleyo ndlela singathi yebo engxenye baningi abeZimbabwe mboza bonke babe bezinga leli, kodwa ayisikho yinto kufunda kuphela phela khona lokho. Ukufunda kumele kuhambelane lenhlalakahle lempilo zabantu abaphuma ezikolweni bathole imisebenzi, ibonakala ukuthi bafundile benza lokhu lalukhuyana. Ngakho ngibona ngathi mina ucwaningo lolo luqondile, ngobana imfundo yakithi ayingabe iphezulu kodwa seyawa ngenxa yokuthi ukuwa komnotho njengoba ngisitsho kuyawisa ngitsho ingabe yiluphi ugatsha lwezempilo lwezinto ezihambelana labantu. Ngivumelana lalo, izindaba ngabona lokuhlehla isiya phansi iza kudlulwa ngamazwe ale mnotho engcono. Imfundo iyame kakhulu emnothweni othuthukisa abantu. Yini iqiniso? Nambona iZimbabwe ingabe isiphasi kulaloko engabe iyayikho khona iminyaka yamathumi amabili amathathu edluleyo.
Aha, hayi, uzwakele, siyabonga baba uMkandla. Ngiyazi ukuba na uphakathi kohambo mdalami, kahle ngikukhulule. Ngiyabonga kakhulu, uhambe kuhle.
Ngiyabonga, kodwa ngicela ukuthi ngiyani kundoda Ndlovu wedethi enkomo, uyamvumela?
Litheni baba uMkandla?
Ngiyenze engempendule lokho kunywa uNdlovu wedethi.
Yeyo uNdlovu besithi yena edede, hayi konke kuhamba kuhle, babuyile ababalise esikolo, akulalutho oluhluphayo.
Yini ngathi edede ngoba na edede indawo eminyani engelabantu abaningi, ngabe ukhuluma ngamadolobha amakhulu bezavuma ukuthi umvukela ebhanga nsuku zonke akuthiko ukuthi uzafika uyithole leyo mali. Uyavukela ebhanga insuku zilandelana zibe ntathu ungayizuzi leyo mali. Enxenye uzuze okungalo umadlana okulutshwane, kanti imali ezithathwa emabhanga kazimelelanga izikulufi zuphela. Abantu bathatha imali belezizalo eziningi kulalokhu lemithelo yezindlu yamazwi emadolobheni lokugada lokudla. Ngakho-ke angikhole ukuthi kuqondile ukuthi sithi laba abanganga ezikolweni bayazenzisa, akusilo iqiniso. Abantu bayahamba emabhanga kuzokuphele insuku ezimbili ezintathu. Ibhanga liphele kuthele lithi imali kayikho, uza kwenzani xa ibhanga selithe imali yakhona kayikho. Ibuye ngibambe kancinyane uhlelo lwe-CBZ. I-CBZ ayitsho yodwa ibhanga, ngitsho ngivumelana lo baba lowo ababalisa ukuthi nezinto zamabhanga izinto zesile esingathi kudala nizo zesilungwini. Emakhathi ziphilela impilo nje elula efuna imali ngokwayo. Ngakho nje mina ngibona ngathi angazake ngithi ngiqondile ukuthi sithi abantu bayazenzisa. Udubo lwemali baba lukhona, abantu balala emalayinini engxenye yethu, abantu abangu-500 banika abantu abangu-50. Uzabuya isuku zilandelana imali uyisweni. Udubo lokuphelakala lwemali lukhona, abantu ngabazenzisi. Basikelela abantu iqiniso, singazisavikela into engayisiyo emphakathini.
Hayi, kuzwakele limqotho baba uMkandla. Siyabonga baba eMkandla.
Siyabonga lami inkomo silangalalisa.
Aha, lo bekungubaba uMkandla, uThandeko Zinti uMkandla. Unfortunately, he's traveling and we have to release him. Vakasoko, please do stay on the line while I introduce and welcome Dr. Takavafira Joe, President of the Progressive Teachers Union of Zimbabwe. Dr. Joe, good evening and welcome on Studio 7.
Good evening, Andy. Good evening, Zimbabweans, and I'm happy to be on the forum with you today.
We have already talked about, you know, cash shortages, some teachers having failed to go to schools, as well as pupils because of cash shortages. Now let's look at the situation in schools, Dr. Joe. How would you characterize our situation as a country in terms of the availability of resources? You know, that's books, textbooks, and all that children need, you know, for their education. Where do we stand?
I think one word can sum up is chaos. I think we have people who are not planning appropriately in terms of education, because in terms of global education, we are moving towards what is called Agenda 2030. Producing quality and skilled education by 2030. And surprisingly, as a country, we don't have resources that can then assist also in the production of quality education. We are also introducing a new curriculum which we don't know in what way it is also producing the skills that are needed in the 21st century. The subjects like mass display, physical education, we don't see where it is bringing the skills. We are also just hurriedly introducing these things. New subjects have been introduced, new curriculum introduced, but prematurely before sourcing the necessary materials that should be used in schools. We have even an extent where agriculture is going to be an examinable subject just in November. Yet the teaching of the subject has not started at this time right now. So we don't have resources in the schools, but we seem to be pushed by some force behind us, just introduce things prematurely or update the things in the curriculum. So we are not focusing, or we are not consulting the appropriate professionals in the field, particularly teachers, so that we hear what is appropriate in order to introduce successfully the curriculum. So the whole essence is just hitting things, pushing down the throat of teachers, a lot of issues, and no one understands clearly where we are heading to in terms of the new curriculum.
Looking at the new curriculum, Dr. Zhou, that you are talking about, we know there's a great deal of sciences that are emphasized in the, and also looking at STEM, it's all about sciences and science, subjects in many cases involve computers. Are there any computers in schools, especially public schools? Is the government availing computers for kids?
Even when you look at STEM, I think the country must know that we are not introducing STEM appropriately. If you want to introduce technology, science, and the like, how then do you then make subjects like math education and physical education compulsory subjects? It defeats the whole purpose, and a lot of students, by the time they reach A-level, cannot even pursue the science subject if we follow the current curriculum, which makes the mass education, physical education, a compulsory subject. The other issue is that, there is the issue of computers and the like, but more than 65% of our schools do not have electricity in the rural areas. So it remains puzzling and a mystery how we are going to introduce these technology and computers that ICT, where 65% of our schools do not have electricity. And these are issues that must have been addressed before we rush to introduce a new curriculum.
Please do stay on the line there, Dr. Zhou. We are kulumala pubabu Zhou uti emakaya bengimbuze ngohlelo lwe-STEM le curriculum entsha le abantwana abafundiswa ngayo. Kulezi nsuku isikhangeleli kakhulu udaba lokufundiswa kwemishini amakhompyutha, ngoba nxa sikhangela phela ama-subjects ahambelana lama-sciences, esikhathini esiningi kuyabe kudingeka ukuthi umuntu umntwana esikolo abe le-computer, abe le-access to i-computer ngokwayo le-internet. Bengimbuza-ke lapho ubaba uJo ukuthi ikakhulu ezikolo zikahulumende akhona na ama-computer. Ubephendula-ke lapho uthi hayi, kakho amakhompyutha njalo. Kunzima ukubana abe khona, ikakhulu emaphandleni lapho uthola khona ukuthi esingathi 65% ezikolo kazila magetsi. Ndimbotso ka kwa Moriba Kasongo, timbo tarisa nyaya ye intake ye vana vechikoro vadzidzi. Kana tichienzanisa nemakore apfuura, mungati uwandu hwevana vari muchikoro huri kukwira kana kuti huri kuderera?
Uwandu hwevana muzvikoro ndichitarisa, ndanga ndichitarisa kubva muna 2012 kusvika iye zvino, ndofunga tinenge tichitarisa makore anoita 5 makore anoita mashanu. Vana vari kudzikira mawiro avo kuchikoro. Vazhinji vari kubatwa nekutadza kuzoenderera mberi kuenda kuzvidzidzo zvekusekondari kuburikidza nekutadza kutora maresults avo ebvunzo dzegore rechinomwe kana rechi7. Saka zvinobva izvo zvinobva zvavhiringidza kwepinda kwevana kuchikoro chesekondari. Saka tichingozvitarisa izvozvo zvinobva zvatoratidza kuti zvinhu pari zvinhu zvatonyanya kuvana vari kuramba vachidzikira. Tichizotarisa kana takatarisa nekusekondari, vana vanogona kuvabereki vanogona kuita shungu dzekuunza mwana kuchidzidzo chefomu 1, asi pakupera kwezuva tinozoona kuti pavanopinda mufomu 2, fomu 3 vana ivavo vanodzikira. Vakatiendererei mberi pavanosvika pachidzidzo pagore rechi4 vamufomu 4 pari kutozoita dambudziko rekuti mari inenge ichizodiwa nezimseki avo vanotiitira bvunzo dzevana vachipedza kudzidza kwavo kusekondari inenge yakawanda zvekuti vazhinji vanozongosiyana nekudzidza kwacho. Vamwe vanenge vodzoka zvekare kudzoka kufomu 3, asi nekuda kwepolisi iriko mazuva ano yekuti vana havachatenderwi kudzokorora. Tofunga vana vatatu vanotenderwa kudzokorora asi zvichiburikidza netsamba inobva kuna PEMSEC vachiwirirana nezvikonzero zvapiwa ipapo kuti mwana yakwanise kudzokera. Saka tichingozvitarisa mamiriro aita zvinhu kuzvikoro maringe nenyaya yekushayikwa kwemari uyewo dambudziko rekusazokwanisa kuwana chingaitwa mwana wacho apedza chikoro ichocho, tikutarisa nenyaya yekuti vana vapedza muchikoro vari kungodzoka zvekare kudzimba pasina chimwe chavanokwanisa kuzoita. Hakuna mabasa, hakuna chii, zvaakutoomera murayiridzi kukurudzira vana kuti vadzidze vaite zvechikoro. Zvinova zvinhu zvaakuita kuti vana varambe vachidzikira muzvikoro nevadzidzisiwo zvekare zvaakutovanetsa kuti vangatichi nechikonzero nei vana vachifanirwa kunge vachiramba vachienderera mberi nechikoro. Saka ndofunga ndabata nyaya dzine chekuita nekuti kushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwemari yekuti vana vazokwanisa kutora mari dzavo dzebvunzo dzavo dzekupedza chidzidzo chepuraimari nekuzoshayikwa zvekare kwemari yekuti vakwanise kuregista kunyora bvunzo dzefomu 4 nezimseki, ipapo zvaita kuti zvibve zvangouraya kuuya kwevana kuchikoro. Kuuya kwevana kuchikoro kuramba kuchidzikira. Mukatarisa muministri yezvedzidzo iyoyi yeprimary and secondary education kwatoita dambudziko rekufamba kuchinjwa kwematicha vachibva pachikoro chino vachienda pane chikoro chino, zvichiburikidza nekuti zvikoro zviri kusangana ne yavari kuti iyo overstaffing, kuwanda kwevadzidzisi. Vonzi vanoendeswa kune chimwe chikoro kunenge kuchishayikwawo vadzidzisi, zvinova zvanga zvichishandiswa neministri yedu yepublic service vachitiwo ndiyo nzira yaita kuti vanonoke zvekare kupinza mabasa vadzidzisi vamwe vakapedza zvikoro kuti vakwanise kugadzisa kushota kwakaita kana kushayika kuri kuita maticha muzvikoro. Vari kushandisa nyaya iyo yekuti kune zvimwe zvikoro temu ichitanga yekutanga kwegore vana vanomboya vakaita sevakati wandei, asi zvichizoenda mberi vana vanodzikira, zvobva zvavhiringidza zvekare vadzidzisi kunge vari pachikoro ipapo vakunzi pane vamwe vanofanira kunge vachienda vachisara. Saka vana vadzikira.
Ndimbokotiya nemi ipapo vakasongo, munga ane mafigures here kuti between 2012 nepari zvino sekutaura kwenyu vanga nevana vakabuda muzvikoro nechikonzero chekuti vakashaya mari dzemaschool fees?
Ipapo ndingada hangu kuti ndikwanise kushandisa report yakabuda kuparliamentary portfolio on public service labor and social welfare yaitaura iyo kuti mari yaifanirwa kunge ichibatsira vana yakanangana neyavanoti BIM, vana vanenge vaine vari kutambudzika kushayikwa kwemari yaungana zvekusvika pa isina kubhadharwa nehurumende yasvika pa72 million. Tozoenda mberi futi toona kuti takatarisana nevana vari kushayiwa mari muzvikoro vanotarisirwa kusvika pa500,000. Hurumende mugore ra2017 inoyi yakwanisa kubudisa chikamu 10 yatingati 10% yemari inoita iyo 105 million iri kutarisirwa kuti ikwanise kubatsira vana vese. Saka gore rinori takangotarisa pa 10% kwakwanisa kubatsirwa vana vanoita iwo 161,102 voga. Zvinoreva kuti pasara vana vanokwana kuita 338,000 vatotarisana nedambudziko rekuti vanogona kusiya chikoro kana kuti vanogona kuenderera mberi zvavo ndokunge vakuru vezvikoro vakwanisa kutendera kuti vana havadzidze vasina kubhadhara kana kuti paita mamwewo masangano anenge akwanisa kubatsira vana vasichatsa kukura kwakaita vana vacho vasara vasina anotarira ipapapa patova nedambudziko rekuti vana ava vanobva vasiya futi chikoro.
Aha.
Saka ndo zvatanga takatarisana nazvo patanga tichibuda netsvagiridzo iyoyi.
Aha. Please do stay on the line, Mr. Kasongo. Coming back to you, Dr. Joe, let's look at the qualification of teachers when it comes to the new curriculum. There are new subjects, obviously, that have been introduced. How competent, how qualified are teachers in these new subjects?
The surprising thing is that we have not even had any country or any college that is training mass education. We really don't know. And we were hoping that before in the curriculum, at least the subject must be introduced elsewhere, like in the teacher training context. So the situation is that there are totally new competencies. Even the issue of computers and the like, a number of teachers are not computer literate. They also need to take lessons so that they are competent enough. One other aspect is that before you get the new curriculum, you need to reskill the teaching personnel that you have, so that they don't feel that they are de-skilled and separate, so that they don't teach new curriculum. So there is no resonance between the qualification and the introduction of the new subject. And that's one other area we have hoped that the ministry would have looked into before introducing new curriculum. Of course, the ministry always argues that there is staff development, but you see that it has to go on manpower development. They are then paid half salaries, as if their expenses are also on leave. So really are not promoting the manpower development because there is totally a disconnection and there is no enthusiasm from the ministry to allow to go on staff development, to go on manpower development. So a number of teachers are not competent enough to teach the new syllabus. And not only that, they don't always have the resources in the school to use the resources. No, a number of teachers can also learn if the resources are available. And above all, we really don't know where we are going. The new curriculum is changing every day, and no one seems to be knowing where we are heading. Teachers have not been taken through. You also need to develop the syllabi by using the very people who are going to implement the new curriculum. The teachers must have been carried through the whole process of introducing a new curriculum so that they sharpen their skills and develop new skills so that they are not de-skilled. So we don't have adequate manpower, but the teachers are ready to learn new things, but we are also lacking in terms of focus, direction, and the actual part.
Dr. Joe, please do stay on the line. Ntathu mlaleli lapha uNduku eMzansi Afrika. Siyakwamukela kuhlelo Nduku.
Nami ngiyalibingelela lapho eMelika.
Ye, kunjani eMzansi baba?
eMzansi hayi ku right, siyaphila kahle.
Number 1, sungenile kuhlelo akusiphathisa.
Mina nje inkinga engihlupha ukuthi lo daba lokuthi abantu beZimbabwe kuthiwa bafundile. Hello?
Abafundanga?
Angazi ukuthi imfundo yabo injani because amboni mina ukuthi abantu abafundile bengayekela i-economic yabo ise kangaka befundile. Ngoba umuntu ofundile mina ngicabanga ukuthi uhlakaniphile, into e-wrong yakwazi ukuyibona ukuthi le nto engiyenzayo i-wrong.
Nxa efundile kodwa engaphathanga intambo zombuso kuyini angakwenza Nduku?
angithi khona lapho even umanager ngithi masithu sebenze efemini maye kutshela into e-wrong yambonisa ukuthi lapha le nto othi ngiyenze ngeke ilunge mina ngoba ngiyazi umsebenzi ngicabanga ukuthi senze ngendlela eso.
Yeyi hayi bonke omanager ndoko omunye ahleke uxoshe umsebenzi vele abafuna ukuyizwa le nto yokuthi uyamtshela ukuthi hayi lapho awuqhubi kuhle.
Ya ukuthi manje uma kuthi umuntu ufundile ilizwe lakhe lingenamali yalo ufunde njani umuntu ehluleka ukuthi ebone ukuthi lapho izinto zale ilizwe li-wrong.
Hayi siyakuzwa siyakuzwa baba Nduku. Labantwana yini abaye esikolo?
Nginabo abantwana ngoba khona la ngo-December ngangisekhaya bangitshela ukuthi umntwana oya ku-grade 1 kumele ebe le-computer. Ungahambisa i-computer ku-grade 1 u-grade 7 engela-computer njani?
Yeah.
Or u-form 4 engela-computer uhambisa i-computer ku-grade 1, u-form 4 ngala-computer, u-grade 7 ngala-computer. Angiboni mina ukuthi ikuhlakanipha abantu umuntu onjalo kuthiwa ufundile umuntu onjalo.
Ye hayi no siyakuzwa babantuku. Siyabonga ukungena kuhlelo ba.
Hayi siyabonga kakhulu Mr. Gibbs Dube.
Ye hayi kodwa ngintungameli inkomo uGibbs
ngintungameli.
Yebo baba.
Hayi siyabonga ntungameli.
Hayi la ngiyabonga ngonduku ke lowo sithatha umunye umlaleli njalo ba Donald ku South Africa. Yebo baba. Ba Donald ku South Africa makadi.
Ndiripo mkomo wetu ngami mburibhoere.
Atiripo mapina mchirongo wa mkomo wangu.
Ya ndiofara mkomo. Njati dati wananiche kuti mkomo nyaye education ili ya parra zingaiti mzimbabwe. Zinyaya kuda kukonzeresa kudane kutambura nemamiriro akaita nyika yavo kuti hapana zviri kufamba munyika nyika yakangomira vanhu vamwe vechitima chadhiziwa mazivi. Saka zviri kuafekta zvinhu zvakawanda nekuti nyika pachayo politics dzoafekta zvinhu zvakawanda kusafamba kwepolitics zvakanaka kunoafekta kwose kwose kueducation kweikonomi zvese zvinongodhakwa mukomo ndozvirimo munyika medu.
Aha.
Mukati zvaiko zvinenge zviri kunzi ndani ndotsigirana vakasongo vari kutaura kuti maswiping machine anonzi maswiping machine kungai kuti zvikoro isi zvikoro zvizhinji majority yevana vanopinda varopinda kuzvikoro zvekumusha vachigarana nambuya kumusha uku. Saka ndimbokuudzati kwai mbuya chaivo vasina kana kumboshanda vanorarama nemari yekumaricho handiti pepose yekunzi swiping machine kana kuti chii zvemakadhi zvinopinda papi senziyo inokwana papi pane nyedzi. Vanhu ngavarege kuti kana vachita vanyaya voita zvotaura kungotaura education lektown ngavazive kuti vakabva kumisha maminista yavo toti zvati vakabvawo kumusha vana vadoko vari kubvaiza ivavo vakabva kumusha.
Aha haiwa tinovana
kumuka vari maminista vakabva vanoziva life hapana chero ivo vamugabe vanoziva kuti kumusha unoti ndovakukanganisa vatanoziva kuti kumusha zvichehe nekumusha yakamira sei.
Aishuwa iyoyo tinotena mukoma Doni nekupina muchirongwa.
Ndokufara mugoma mumhose tatinda gumbo.
Handichamboroisa shamwari yenyu.
Ya, thank you mugoma.
Okay, thank you. That's mukoma Donald, a very loyal listener calling us from South Africa. Ke mbale lapha imbiko esithunyelwe ngabalaleli kuFacebook kulo Martin Mkomo. Vekahitsho bakithi. Uthi yena kuyamangaza mawuzwa abasekela ibandla elibusayo bekhala bekhala labo bethi abalayo imali yefees. Kuzoba lo peace xwa izithamu kandla uthi yena kunzima lokhu kunzima ngempela hayi mina angazi ngithini. Patience Busi uthi yena ngizayidinga ngibhadale ngeke ngikhiphe. Isifuyo sami Dazuga Ezra uthi iyona kayitholakali kwela kithi ukhuluma ngenyuku ukhuluma ngemali anzi nabachikopa Mark E hongu wangu mwana ari grade 1 ayenda akadzingwa pakuwadzana 6 primary school muHarare. Honest Maseya anzi hongu mwana ayenda asi asati abhadhara mari hapana wena. Evans Matola anzi schools have already started turning back children who did not pay fees while their parents are being bashed by police for asking their money for selling tobacco. Ndibotsoka kwamuri vakasongo timbo taura nenyaya yevarairidzi. Tambonzwa earlier, you know, this 10,000 number being thrown around yekuti varairidzi vari kushota munyika. What figures do you have? What deficit do we have in terms of you know, staffing when it comes to teachers?
Ma number avari kupa ane chekuita nekuma 10,000 asi kure nechokwadi chezviri pa ground kuzvikoro. Zvikoro zvizhinji zviri kushanda nematicha anenge asina kukwana, vana vamwe vachitoita vekubatanidzirwa kupinzwa mune mamwe maclass. Ende tichitarisa vadzidzisi vacho varimo muzvikoro, basa rakavawandira zvakanyanya zvekuti hapana kana nguva yekuzorora. Tika kubva kumaprimary ikoko ndokuri kubatanidzwa vana vachinzi vegrade 4 varodzidza nevegrade 5 kurudza nekuti hapana murayiridzi weklasi iyoyo. Tikaenda kusekondari tinotoona kuti vadzidzisi vavashoma zvekuti mudzidzisi mumwe chete akushanda kana kuti akutakura musengwa wakakura kudarika atinoti maperiods kudarika unotarisirwa kunge achishanda nawo iwoyo. Pamusoro pazvo tozonge tichitarisira zvekare kuti zvikoro zvakaita saizvozvo zvinge zvichiburitsawo maresults akanaka. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vatairidzi vakashota, vari kushayikwa zvakanyanya. Ende pane musangano wakamboitwa ne head office yebazi redzidzo vachitaura kuti ivo zvegore rino ra 2017 havana mari iripo yekuti vakwanise kuwedzera vadzidzisi muzvikoro. Saka shoko riri kungofamba kubva kuvakuru vezvikoro vakasiyana siyana, vari kungoti ivo shandai nezviripo, zvoreva kuti vadzidzisi vakuita zvavanokwanisa. Asi tichitarisa nekuuya kwakaita iri kunzi new curriculum nekuchishidzirwa kwanga kuchiita vadzidzisi kubva panguva yegore ra 2015 kusvika pari zvino, vadzidzisi havasisina imwe nzira yekuita asi kungoshanda nezviripo. Tichitaura kudai vadzidzisi vari panguva yakaoma muzvikoro nekuburikidza nekushayikwa kwematicha mumwe macho muzvikoro. Nyaya dzacho hadzitotauriki, vabereki vaakutobvisa vana vavo muzvikoro vachiendesa kune zvimwe zvikoro zvavanenge vachifunga kuti zvinenge zvakasara nevadzidzisi vanenge vari nani pauwandu hwavo. Saka zvimwe zvikoro zvaakutofa zvekuti munogona kutoona paina mukuru wechikoro nemuteedzere wake oga. Ende zviri kuzoitikawo zvekare zvekuti vadzidzisi vaakubva muzvikoro zvimwe zviya zvinenge zvakanyanya kuwandirwa basa vaakutotsvakawo kuenda kune zvikoro zvinenge zvinoshandika zviri nyore. Saka kwatova nezvikoro zvakati wandei tichitarisa muZimbabwe ino zvakushanda nevadzidzisi vashoma-shoma zvokuti kutiti kuri kudzidzwa masubjekti ese achikwana, dzatova nyaya dzekunyepa. Zvizhinji zvaakutoitika ndezvekuti vana vamwe vaakutoenda vasina kana chidzidzo chakaita sesvomu, vamwe vaakutoenda vasina kana chidzidzo chakaita sechirungu, nekuti vadzidzisi ivavo vadzidzisi vagara vari kushayikwa munyika muno. Saka nekuda kwekushayikwa kwematicha vanobva vadanwa kuzvikoro zvinonzi zviri nani, vobva vatosiya kuzvikoro zvekumarova kunyanya. Zvidzidzo izvozvo zvaakutodzidziswa nevamwe vadzidzisi vanenge vasina kudzidzira izvozvo. Saka namba iri kutaurwa ye10,000 iyo inenge inoda kusangana nechokwadi chezviri paground. Asi taura kunoku hatingaramba 10,000 yaitaurwa zvegore rakapera, asi tizvitarisa ka kuri kufiwa kuri kusiwa mabasa asa hakuna vamwe vari kuzopinzwa mabasa kuti vanotsiva ivavo vabva saka namba ye 10,000 inenge yatodarika zvekutatwa otherwise taakusvika kuma 11,000 kana ma 12,000 shortage yevadzidzisi
thank you there vakasongo rambai muri parunhare Ege mbale umbigo ovela from one of our listeners to that Mozi Ngube from here in the US. He says Mugabe himself is not even the top educated president in Africa. He's ranked 8th out of 10 most educated presidents in Africa. However, I don't think he knows anything about the internet, email, WhatsApp, or Twitter even. Says Mozi Ngube. Definitely, I would pardon the president for knowing anything about WhatsApp or the internet. He's very old. He belongs in the old age. You have to pardon the president there, Mr. Ngube. Ntate umlaleli lapha uAndrew ose South Africa. Kunjani baba Andrew?
Yebo, linjani baba Nkomo?
Hayi siyaphila, singenele kuhlelo baba.
Yebo, ngiyabonga kakhulu ukungena kuhlelo baba Nkomo.
Yeqhubeka baba.
Yebo, ngithi mina ngiyami imbono. Kuzabe ngani cha esikukhulumayo konke isikhathi sonke kumbe 90 minutes kumbe 30 minutes ena leyo hlelo lololo kuba ngani cha abantu bathaya indaba esithi umthini kuwe kathi into zonke lezi zingova ipolitics le ruling party lebusayo konke lokhu kukhoza i-ruling party ebusayo ubone ngathi ukusweleka kwemali elizweni mhlawumbe isweleka kumantwana bama-opposition party ma kuyikuthi labantwana be-ruling party bayiswela kade kufanele babe lesifundo ukuthi why beyiswela bona bengabantwana be-ruling party kwenze ukuthi babone ukuthi uduwo ngola wonke umuntu bengabe lokhu besupporta into ebabulalayo yikho angilawo amaningi ngibona ngesikhathi ngiyabonga Nkomo
hayi siyabonga Andrew isibonge sakho bantu ba
mina nguzaba
hayi siyabonga baba uzaba khona ngapho emzansi
yebo baba
Aha, and time is ticking away. We are about 2 minutes away from a closing time. And I must say that we reached out to the education minister, that's Mr. Dokora, but his phone was not going through. We always make an effort to reach out to the responsible minister whenever we have an issue like this but connection is very very difficult these days getting through Zimbabwe is a pain Mr. Kasongo you have 1 minute to give me your last word
ini shuwiro yangu ndiye kuti hurumende ngaiite zvinhu zvinoshandika muzvikoro umu kubvira panyaya yenew curriculum iyoyo inova yatiri kuona kuti vadzidzisi havana ruzivo rwezvidzidzo zviri kutarisirwa kuti zvinge zvichidzidziswa pasina kukundikana ngavagadzirise dambudziko remari iriri kuitika nekuti tichitarisa mudzidzisi wekurural akupedza mari yaari kuwana zhinji achifambira kunowana mari mumabhanga pamwe wosvika woshayiwa
5 seconds Mr. Kasongo okay we have to leave it there thank you so much ARTUZ spokesperson Mr. Chus Kasongo also thanks to Ubaba Mkandla uthande kuzinti Mkandla as well as Dr. Takabafira Joe labalaleli bonke nevatereri vese vabereki kudzimba we thank you so much my name is Ntungamili Nkomo let's make another date next week same time same station radio station studio 7 good night Zimbabwe